kwasara nguva shoma kuti chikwata chemaoria chipinde munhandare yenyu Peter Mokaba Stadium chichirwira kupinda mufinari yekosafa cup apo vari kusangana neLesotho mumutambo uri kutarisirwa kuunganidza chaunga munzvimbo dzakasiyana siyana munyika. Zimbabwe iri kutarisira kupunzira pasi Lesotho pamwe nekupinda mufinari umo iri kutarisira zvekare kunyora imwe peji munhoroondo yemakundano aya nekuve chikwata chekutanga kutora mukombe uyu katanhatu. Pakapedzisira kusangana zvikwata zviviri izvi Zimbabwe yakarohwa 2-0 muna mbudzi ya 2017 asi uyu waive mutambo wekuedzana masimba uyezve uyo Zimbabwe yaishandisa kuongorora vatambi vatsva vaive vabva kuUnited Kingdom. Asi zvikwata izvi zvasangana mumitambo gumi nemupfumbamwe Zimbabwe ichikunda mumitambo gumi nemina Lesotho ichikunda mutambo mumwe chete chete. Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vazivanai muroyiwa vanoti ana Lesotho zvikwata zvidiki zvichiri mugungano rimwe chete neZimbabwe.
Ana Lesotho kudambura kwavhura kwavhura hatimise zvinyika zvidikidiki.
Asi mumwe muteveri wechikwata cheZimbabwe asi ari nhengo yeWarriors Fan Club vaMichel Kisale vayambira maWarriors kuti vasapinde munhandare vachifunga kuti vakatokunda kare.
Bhora harisina manje maanonzi maGiants nonyaya kuti katarisa kana maAfcon kana kuWorld Cup masurprises anokuwanika kwese kwese.
Zvikwata izvi zvakasangana zvekare musemifinari yegore rapera maWarriors ndokukunda 4-3 mumutambo waive wakaoma zvikuru. Murairidzi wemaWarriors Sande Chidzamba anoti Zimbabwe haisi kudherera Lesotho sezvo vari kutarisira mutambo uchange wakaoma.
Takatamba neLesotho gore rapera waive mutambo wakaoma zvikuru. Tiri kutarisira mutambo wakaoma zvekare iko zvino.
Zimbabwe iri mumasemifinari aya mushure mekurova Botswana nemapenareti panguva iyo Lesotho yakasvika pachinhano ichi yarova Swaziland 1-0. Asi Zimbabwe inofanira kuwedzera mwando pane zvayakaita pamazebras ekuBotswana kana vachida kudarika paLesotho. Vatambi vakaita saKama Bilias, Ivan Rusike, Abbas Amidu naTerence Chukamanja kana achinge atambiswa vanofanira kugadzirisa kutadza kukanda zvibodzwa kwavakaita neBotswana mushure mekuwana mikana yakawandisa. Asi mashoko ari kubva kusouth Africa anoti Zimbabwe itange isina kapteni wayo Ovidi Garuru uyo akakuvara pamutambo neBotswana. MaWarriors ndiwo ane mukombe uyu mushure mekurova Zambia 3-1 mufinari yegore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariaski.